Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, November the 14th, 2017. I'm your host, Ntungamili Nkomo. And tonight, we are looking at the standoff between the military and ZANU-PF leadership over the succession of President Robert Gabriel Mugabe. And the ZANU-PF Youth League is also calling out the military tonight. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms. Platform number one, at VOA Live Talk. Platform number two, at VOA Ndebele. And platform number three is at VOA Shona. We are also streaming live on our three websites. That's www.voashona.com, www.voazimbabwe.com, as well as on www.voazimbabwe.com. Once again, good evening and welcome. Zimbabwe remains on edge tonight, with many people expressing their concern over the involvement of the military in ZANU-PF succession battles. Adding on to the apprehension were reports and sightings of military tanks in and around the capital, Harare, after Zimbabwe Defense Forces Commander Constantine Chiwenga yesterday said the army will take what he called drastic action to stop the expulsion of people linked to former Vice President Emmerson Mnangagwa from ZANU-PF, though without mentioning Mr. Mnangagwa by name. And today the ZANU-PF Youth League blasted Chiwenga and the military, saying he had no business dabbling in politics. ZANU-PF Youth League boss Kudzai Chipanga said the Youth League was a lion that had just awakened and would die to protect Mr. Mugabe. Let's take a listen.
Yes, ZANU-PF Youth League are a lion, which has awakened and found its voice. Therefore, we will not sit idly and fold our hands while these cheap hot shots and threats are made against the legitimate and popularly elected leader of the Revolutionary Party, ZANU-PF, and Zimbabwe. His Excellency, the Head of State and Government, the Commander-in-Chief of Zimbabwe Defense Forces, Comrade R.G. Mugabe. The selective reading of the Constitution of Zimbabwe by Comrade Chiwenga, why is ignoring this important part, cannot go unchallenged, as well as the section 208/2, which makes the interference of armed forces in the civilian matters illegal. Section 218 of the same constitution again forbids the army and security forces and confines them to the barracks where they belong during peace times.
There was ZANU-PF Youth Secretary Kudzai Chipanga addressing a press conference today in Harare, where he called out the military for overstepping its mandate by dabbling in civilian affairs. Ilo utaba esingalo lamhlanje sihlobo esithandekayo utaba lwengxabanqoza esiyibonayo isenzakala kubandla leZANU-PF esingenelwe libutho leZimbabwe. Sibonile izolo ukomanda webutho uGeneral Constantine Chiwenga ebiza umhlangano lentathele izindaba elabanye okomanda bebutho ebengatsha zebutho esitshiyeneyo besola kakhulu ukulwisana ukwenzakala kubandla lezanu PF betshela umongameli Mgabu ukubana kumele emise ukuxotshwa kwamalunga ezanu PF alobudlelwano ahamba empini ayalwela uzibuse kumbe alobudlelwano labantu abahamba empini abalwela uzibuse lanxa engamqambanga ngegama abaningi bathi kusobala ukubana lapha uChiwenga ube ukhuluma phezu kokuxotsha kukamnumzana Emmerson Mnangagwa yena obikwa esuke elizweni ngemva kokuxotshwa kubandla lezanu PF ngakho ibandla lezanu PF ugatsha lwabasakhulayo lube lowalo umhlangano lintathele izindaba lamhlanje lapho uChipanga njengoba limzwile echotoze kakhulu ibuto wathi galilani lezombusazwe akumelanga lingenele kundaba zombusazwe yebo uqinisile uChipanga kodwa ke esikhathini esiningi bekusithi nxa kuyi opposition singathi MDC ilwisana lezanu PF ibutho belingenela kwezombusazwe kodwa liseceleni likucele lezanu PF kodwa kathesi ke sokuzingatsha ezitshiyeneyo sokungamacele atshiyeneyo akuzanu PF selingenela njalo ibutho kodwa yikho ke sebelisola lapha uChipanga abaningi bathi kusobala ukubana uChiwenga engaba ekucele likamnangagwa lona icele le-G40 umbuzo omkhulu kini bontanga liyakubona okwenzakalayo lina limi ngapi kulokhu elakusasa lenu limi ngapi utshile uChiwenga izolo wathi ukulwisana okukhona kuzanu PF konke lokhu sokubangele ubuyanga obumangalisayo elizweni akula mali emabhanga akula misebenzi kulokuthi amalunga kahulumende akuzanu PF alungisise zonke lezi ndubo uthi uChiwenga ababhekane lakho abasihlupa ngakho ikulwisana belwela isikhundla kubandla lezanu PF ndiyonyaya iri mugango veduwe makawona nezuro takawona tese mkuru wemauto vageneral Constantine Chiwenga vachishoropodza kurwisana kuri kuitika mubato rezanu PF vachiti kudzingwa kwevanhu zvikuru sei avo vakarwa hondo yerusununguko kunofanirwa kumira vachiudzawo vamugabe kuti vamise kurwisana uku vachishorawo avo vavanoti havana kuinda kuhondo uyezve vari kuti ndivo vari kuputsa musangano wezanu PF apa vakawanda vari kuti vaChiwenga vakanga vachitaura nevanhu vakafanana nazvinafundo Jonathan Moyo naamai Grace Mugabe avo vanozikanwa sevanhu vari kuchikwata cheG40 chiri kurwisana neicho chinonzi chiri kutungamirwa navamunangagwa cheTim LaCoste mucharangarira kuti vamunangagwa vakadzingwa mubato rezanu PF svondo rapfuura vachipomerwa mhosva yekuda kupitigura hurumende yava Mugave ndiyo nyaya iri mugango yatiri kukurukura nezvayo nhasi mubvunzo mukuru uri wekuti sevechidiki muri kuionawo sei nyaya iyi remangwana renyu muri kuriona rakamirawo sei enda on the line tonight from Harare my first guest is Zinasu president that's Alistair Funye good evening Mr. Funye and welcome.
Thank you brother, how are you?
I'm doing good and how are you? Yeah, we are hearing all these, you know, reports of army military tanks being seen moving towards Harare today, and we reached out to the military, but the spokesperson said we should submit written questions, which I believe we have done, and we will not be getting any answers from him until tomorrow. But what's the situation like on the ground where you are, and what are people saying?
Okay, here capital from Chinori, they call it Indy, coming into power. So general, and their message is speculating that people think it is a result of the general yesterday. We are yet to see whether how far true that is. And others are saying maybe if the president, those also deploying those for in general, it is
Mr. Funye Runare Renyu Ruriku Jamba Jamba. Can you try and move a bit from where you are? Maybe we might have better connectivity.
Okay.
And while you do that, I will welcome our second guest tonight. That's MDCT Secretary General Youth. Secretary General Lovemore Chinopusa. And AP Mkoma Chinopusa. Hello, Lovemore. We have lost Lovemore Chinopusa there. And Ngzabuyela Kupfunye. Loku kone kwenye alista. Bengisithi mina njengoba sakhulayo lithini ngokwenzakalayo kubandla lezanu PF lokhu lingamalunga ezinaso lingabafundi lingabasakhulayo lilekusasa elilikhangeleleyo ikusasa elingcono kakhulu elilikhangeleleyo kusasa kodwa ngokwenzakalayo konke kubandla lezanu PF lokhu lilibona liminjani la kusasa le.
Singathi ngokufitshane iscandalous i-hopeless ngakhangele i-future but uNkulunkulu ungenele at the rightful time yes this is what we call i-earliest Christmas present for opposition going to 2018 election. Simandela ukuthi khonakhona ama-decisions awithin ZANU-PF udlwa undlwawo okuwithin ZANU-PF give us hope the next coming election. If opportunity is able to rise up, we can see a change in dynamics as far as government is concerned. If you can learn about remember the same government is ruled from
'Alista Funye abantu bamtungamiri wesangano revadzidzi rezinaso vari kugunun'wana zvikuru vari kunyunyuta ine batambo refu batamupfupi iri kuitika pakati pebato rezanu-PF iyo yapindirwawo nemauto ezimbabwe vari kuti sevadzidzi vari kuona remangwana ravo risina kujeka nekuti hurumende yava mugave hapana zvairi kuita kusimudzira upenyu hwavo asi chiri kuitika ndechekuti makurukota ezanu-PF akupedza nguva achirwisana. And we now have mukoma Lovemore Chinopusa MDCT Youth Secretary General. Makadii mukoma Lovemore?
Ndovara mukoma mutungamiri muri sei iwe?
Aiwa tiri bostereki kuri sei kuHarare uko ndokuri kuitika kabata murefu bata mupfupi acho?
KuHarare
halo mukoma Lovemore? We have a bad line there from Love Mochinopusa, MDCT Secretary General. But nevertheless, I still have Alistair Pfunye Zinazo, President. Mgoma Pfunye Rambai Muriparu Nare Ipapo. And tonight, political figures in the region and in Zimbabwe are talking about the developments in Harare in the past 24 hours. We have on Twitter, Raila Odinga, you all remember him, the former Kenyan Prime Minister, and the losing candidate in the last election, which was nullified. And Mr. Odinga, as you would know, or as you would remember, he went on to boycott that election. He's tweeting tonight, Raila Odinga, expressing concern about events in Zimbabwe. He's saying, Zimbabwe was once the breadbasket of Africa. I hope Zimbabwe gets its glory back. We as Kenyans stand with Zimbabweans wherever they are. Hashtag resist. We also have Tendai Biti taking to Twitter tonight saying that the overwhelming presence of the army on our streets is totally unwelcome and reflective of the unraveling of the securocrat state. We all know none of them have the guts to carry out a coup. So, army presence should not be the regime's excuse for declaring a state of emergency. Avo ndiva Tendai Biti, mtungamiri webato re PDP. Vachi kunungunavo ne presence ya masoja. Varikuti kwa zara masoja muguta icho shavano tichinu chisina kunaka zvikuru manzavo kubva kuna Raila Odinga vanova former Prime Minister wegu Kenya. Variku gununguna asi varikuti murie Zimbabwe tirite se we are standing by you. And one thing that we cannot dispute into eyoto esingeke sayivalekela nyaya one ya tisingagoni kupokana nayo ndekuti mtungamiri wemauto vachiwenga avazi kufambirana nezviri kuitika kuchikwata che G40 icho chine nengo dzinosanganisira Professor Jonathan Moyo nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe oiko kusovala kono kuti uchiwenga kahambirani lokwenziwa G40 vesichone sikhangelele kuti umhlawumbe umgabe ubeza pendula sizukuthi uthini ngombiko oyithulwe ngochiwenga izolo kodwa kuze kube lalamhlanje asikezwa lutho amaphepha ndaba kahulumende lawo kaluphathi loludaba kalulokoti ngisho lomsakazo weZBC kodwa ubaba uProfessor Moyo lamhlanje utwitile lapha wethu le umbiko enkundleni yeTwitter uthi yena the party, the government, the state, the constitution. The party is a voluntary association. The government is a democratic product of the will of the people. The state is a construct of history, culture, and law. The constitution is the fundamental and supreme law above one and all civics 101. Lanxa engakubekanga sobala lapho ukuthi ukhuluma ngani ubaba umoyo okusobala nxa lobuchopo bokubona lawo ezepolitiki lapha ukhuluma ngendaba kaChiwenga uyakhuluma ukubana uChiwenga bengabwenza abakwenzileyo ngoba kulomthetho sisekelo esithi ngesikhiwa iconstitution ethi yona ngizali balela nje kusikhatshana esizayo iconstitution yeZimbabwe kayikuvumi ukubana ibutho lingenele kwezombusazwe bumbiro remtemo weZimbabwe arivumi kuti mauto ange achipindira munyaya zvematongero enyika. We have a lawyer coming up that will be talking to about that. Ndimbodzoka kuna mukoma Lavimo. I believe we have him now on the line. Mukoma Lavimo, muripo parunare?
Yeah, ndiripo.
Runare rwenyu ruri kunetsa nhasi. Ndanga ndichiti muri kurionawo sei bwabwa riri kuitika muzanu PF nemauto iri sevechidiki veMDC.
Izvozvo zvinoti zviri kuitika izvi is an unfortunate development zvayo yekuti masoja ari kuda kuramba achipindira mune zviri matongerwo enyika, iro basa ravo riri rekuchengetedza nyika, kuchengetedza vanhu vese. Interest yemasoja mukupindira mune zviri kuitika muzanu hainei nevanhu nevana vezimbabwe, asi nechokuita nekuda kuchengetedza power revanhu vashoma-shoma vari muzanu PF. Asi isusu tinoti aiwaka nguva yekuti zanu PF ichibva pachigaro sehurumende yakatodarika, ende tiri kutarisira kuti gore rinouya muna 2018 hurumende yezanu ichatenge ichibviswa nevana vezimbabwe. So zvokuti vamugabe vabviswe nemasoja ekuzvino hazvisiri zvinhu zvinotibatsira senyika, zvinhu zvinotidzosera kumashure chaizvo kuti masoja ari kunawanikwa achipinda mumastreet kana achiwanikwa achikanganisa kufamba kwenyika. Tinoti izvozvo wedza ndimugabe, wedza ndichiwenga, wedza ndimunangagwa, panguva yavo yekutitungamira yakadarika nekuti havasina zvinyuwani kana zvitsva zvavangatipa sevana vezimbabwe. So tinongoti hakutamba kunetsana kwevanhu vari vasvika pekupedzisira pavo vasisina chokupa vana vezimbabwe. Tikatarisa isusu zviri kuitika munyika, paiwirirana vamugabe navachiwengana namunangagwa, upenyu hwanga hwakangotiomera isusu sevana vezimbabwe. Mabasa anga asiri kungowanikwa kwatiri sevechidiki vemuzimbabwe. Upfumi hwedu nyika yanga isina upfumi hwakamira zvakanaka, kona tishen yanga iri kungoenderera mberi. Kuresana kwavaita nhasi hapana chachinja, kuti vamunangagwa nhasi vadzingwa muhurumende yavamugabe hazvizvo zvinovaita kuti vaite essay. Vamunangagwa vane mhosva dzavo dzavakaparira vana vezimbabwe, tinofanira kuzongotariswa nenguva yakakodzera. So zvinoti kutamba idambe, hapana pakati pavo vese munhu anokodzera kunge achiramba achitungamira nyika ino. So tinoti masoja ngaagare kumabharaki, vakadzingwa ngavagare kudzimba dzavo, vari pava tiri kuvavinga muna 2018 kuti tizovabvisa tise hurumende yevanhu, hurumende inodiwa nevana vezimbabwe.
Please do stay on the line there. I love more chinoputsa, vachinoputsa ndivo sachigaro kana kuti munyori mukuru secretary general wevechidiki mubato reMDCT. Lawe Alistair Funye qhubeka ubambile khonapo. Alistair ngumkhokheli esingathi ngupresident wenhlanganiso yezinasu. Ke sithathe abalaleli lapha, timbotora vatereri. Tina mukoma hezvoko kuNamibia, makadiva hezvoko?
Yes, zvakamira seko. Tisu zvedu isu tadai kupinda muchirongwa chevanhu, chirongwa chestudio 7.
Nha, chirongwa ndechenyu, ndimi mabig wig acho, matopinda.
Tatopinda muchirongwa. Nyaya ndiri kuda kuti ndingoreiza zvayo ndeyekuti zvona zviri kutaurwa navalavemo ndinopindirana nazvo uye ndinonzwisa, ndinowirirana nazvo, nokuti tikange takatarisana nezviri kuitika kumusha kwedu uko, ndakatarisana nekwamuri ikoko kuAmerica, Mr. President Donald Trump ndevechi7 kubva 1980 nyika yatora yasununguka. Zvinoverenga kuti vamwe mapuresidendi akapinda, vamwe vaita ma-two terms, vamwe vachiita ma-one term. But fungai kuti kubva kuna vakata tichiinda kuna varigan, tichiinda kuna vabush senior, tichibvapo tichiinda kuna vaclinton navabush junior navaobama, iko zvino tiri pana Trump, nyika one ichingori nemunhu one achiri kutonga. Saka kana makazvitarisa, kana ndimiwo ndofuna ndoona sokuti yanguva manje, it's high time kutonga kwavo kwapera. Ngatipfuurirai mberi nomusangano.
Asi semunhu wechidiki, remangwana renyu muri kuronawo rakamira sei tichitarisa bwabwa?
Ndichitaura zvangu ndisingadi kurere kutarisa senge ndakarerekera rimwe divi, asi ndinoona ramangwana redu rakatijekera because zvazvakatisungirira zvaapadhuze kusungunuka. ende ndinotenda chaizvo ne nezvakawanda zviri kuitika kumusha zvekuti techitizo ine zvazvatoita nekukurumbidza chimbi chimbi ami yatotibatsirawo kubvisa zvinoda kubviswa tsvina dzoda kubviswa dzimwe tsvina nokutunzwa vemayuti vanomirira mayuti muzanupi fu ari kutaura zvokuti no tazomuka manje tatakavata mamakavata wei were you all along hai munozviona manje so we are saying then zvatoitika saizvozvo kuti veami vanyatsoradzawo masimba avo vapindire muka kana because vasangogara they mustn't be just like a lame duck inongochingotukwa chete ichitukirwa nemamwe madzimai ichingotukirwa nezvana zvidiki vana chipanga ichitukirwa yakanyarara ngaitaure ichimirira nyika ichimirira vana vezimbabwe nyika yakusununguka 2018 iri padhuze tongoencourajea vanhu vese kwavari kwese kana uri kubotswana uri kuengland uri kuaustralia kana zvaikwanisika zvakuti aingonorejista todi tovhota tobvisa nechisimba zvinhu zvakadai zvatsvina nemarara zviri kuitika kumusha kwedu
aha haiwa tinotenda mukoma nekupinda muchirongwa
haiwa tinotenda takateerera chirongwa rambai muchiti informa muchitiudza zvatinenge tichida kunzwa nhau dzisinapa dzakarerekera thanks a lot
aiwa tinotenda mukoma wangu hezvoko vesichaila ucingo lapo ese namibia ngitato munye mulaleli njalo umbongeni emzansi kunjani mbongeni
siyaphila baba right
hayi siyaphila kunjani kona ngapha
hayi ngapha ku-right
sungenile kuhlelo baba kusiphi umbono wakho
mina yazi lento levele ayimphathanga kahle kakhulu le nto le yenziwa yi-army nezanup f yazi into embi kakhulu kanti into futhi eyangisa kakhulu phezu kokukhula kukamgabe lokhu ayikho khona ufundisa amanye ama-afrika enye into embi kutho ukudakala indlela abantu abazosala benikhumbula ngayo into enhle ngendlela ayenze ngayo yena ngoba yena manje uma into sezisika kanje so kube kuya ngami kube yena vele kube uyayeka ukubusa manje ahlayehle esihlalweni because kuyabonakala ukuthi oreti zanup f yonke kayisamdingi esikhundleni bekungcono nje kuyimi kube nje vele yena uyayeka kudingakala omunye umuntu ozomela futhi izanup f okhetho loluzayo olokunyaka lozayo ngoba oreti yona ngokwayo izanup f sikubona sebekubeka emgceki ukuthi abasamfuni kanye la masosha ngoba vele azakala kokuthi asekele izanup f nanku bambonisa ukuthi vele bona abasamdingi nanku siyakubona lapha kuma-inthanethi lapho ukuthi amasosha agcwele iharale yonke leyo kuyinto embi kakhulu phela leyo nto leyo isibonisa kokuthi abantu manje sebezesaba ukuhamba lokuyabhalisa ukhetho manje sekuzoba yinto enzima manje abantu besaba lawo masosha agcwele indawo yonke ngendlela mna engibona ngayo kutho ukuthi lolu khetho luzayo luzoba nzima kakhulu ngendlela le izame esiyenza ngayo ngoba umgabe ngendlela asenze ngayo sehluleke kakhulu njalo futhi enye into embi kakhulu ngeyokuthi yena usekuphuma kwakhe ufuna ukuphuma nabantu abaningi besile oro naye mayesifa ase nabantu abaningi kakhulu leyo nto leyo kuyinto embi kakhulu ngoba mna angisayibona isidingo sokuthi kubuhleli laphana ohlaleleni ukuba ngupresident abantu bayahlupheka kanye la masosha asesima nabantu manje asekubona ukuthi abantu bezimbabwe iningi liyahlupheka so leyo nto umgabe kubuya kubona okokuthi lokho sebekubeka ngigceki ukuthi ubukhokheli bakhe buhlulekile kanye lezanup f konke nje kuhlulekile lokho nje sekuyinto nje emgceke okudingakala ukuthi yena nomfazi wakhe bayeke ukuhlupha ezimbabwe
hayi siyabonga mbongeni ngokungena kuhlelo ba
ya ngiyabonga kakhulu
aha uyo angari mkoma mbongeni 30 runari ari ku South Africa I should say that we invited comrade Kuzai Chipanga to be part of our panel tonight but he said he was unable to we requested him to forward any other comrade among their ranks in the youth league but he said the topic is a hot button issue is a very sensitive issue so they were really taking it easy they didn't want to comment further than the statement that you know, Chipanga issued this morning. Mgoma Alista and Mgoma Lovemore, please do stay on the line. As I welcome our third guest, that's a human rights lawyer and activist, Doug Coltart. Doug, good evening and welcome.
Hi, Ntunga. Good to be back on the show. Thanks very much.
Thank you so much. Let's get some legal perspective from you, Doug, as a lawyer. Section 208 of the Constitution says conduct of members of the security services. And it says that members of the security services must act in accordance with this Constitution and the law. Neither the security services nor any of their members may, in the exercise of their functions, act in a partisan manner, be further the interests of any political party or cause, C, prejudice the lawful interests of any political party or cause, D, violate the fundamental rights or freedoms of any person. Did the military, you know, breach the Constitution by issuing the statement that they did yesterday?
So I think, yeah, the military, the Constitution is very clear that the military should not get involved in any civilian affairs, in the issues in any political party. Did overstep the bounds of the Constitution. But this is something that we've seen in Zimbabwe for a long time. That the military has been openly associated with ZANU-PF and actively seeks to influence political processes within ZANU-PF. So this is to some extent this is nothing new. It's a monster that that ZANU-PF themselves have created it by using the military in ways that they shouldn't have used the military in the past to further their own causes. And now it seems to be really coming back to bite them, or at least those who are currently in control of the party, because the military are now seeking to influence processes within the party.
And there are many people, Doug, especially people who are calling in on our show, even yesterday, people who seem to be in support of what the military is doing, saying that, you know, the military is our last hope to remove Mugabe. You know, that will be a coup. And coups are old-fashioned. I don't see, you know, any country you know, welcoming any military rule at this juncture. How do you, you know, respond to such elements, such people who seem to think that what the army is doing is actually noble and helpful to the people of Zimbabwe?
I think that sentiment really comes from a huge amount of frustration among the general populace in Zimbabwe, where people have been pushing for change and they have tried to bring change to the polls, and that has been stolen from them. And so I think there's a real frustration, and people feel like any alternative is better than the current scenario. However, I think that as you said, I think that is that is a dangerous position to take, and a worrying position, because coups can be very messy and very problematic, and there's no guarantee that on the other side of a coup, you won't still have, you know, an authoritarian state that we have, and those who the military are seeking to back, you know, come from the same stock. So I think that's a problematic sentiment, but it's an understandable one given the frustrations that people have had. I think that's where it's really clear, it's really important for there to be a clear alternative for the opposition to provide a clear alternative, and for me, more importantly, even for ordinary citizens themselves to provide a clear alternative for how they can we can bring about sustainable change that will really transform Zimbabwe into the democratic society that we wish it will be, rather than looking to military intervention.
Thank you there, Doug. And please do stay on the line. Uyakhuluma lapho uDoug Liqwetha njalo ulwela amalungelo oluntu. Bengimbuzile ukuthi uthini ngempiko ngoba bayafona abantu kona baku Studio 7 bayabhala njalo. Abaningi bathi okwenziwe libutho, ukungenela kwebutho kukhanya kulungile. Njalo hiyo yodwa into engasihlenga kumgabe kodwa uyakhuluma uDoug uthi imbono enjalo iveza sobala ama frustrations abantu ukukhonana kwabo ukuthi you know sebekhangelela ukuthi umgabe ngapho kumele kitshe ngaziphi indlela kodwa okusobala okungavunyelwa isisekelo sombuso ikuthi ibutho lingenele kundaba zombusazwe. Timbo Tora Mtereri, ngingakabuyi kuwe Alista, qhubeka ubambile khonapho. Timbo Tora Mtereri vaGoronga kuSouth Africa. Makadi mkoma Goronga.
Tinofara makadiwo mkoma wangu.
Aiwa, tinofara. Mainzwa nyaya iri mudariro. Tipe pfungwa dzenyu tinzwe.
Regai nditange nokutaura pana vachipanga avo vanoitwa kudzichipanga. Mashoko avo pane pandambonzwa vachitaura nyaya yokuti kwanzi 15 billion yakaenda nana Chiwenga nana Munangarwa. Mashoko iwavo mashoko okupererwa nokuti zuro taimbobvunzazve nepamusaka pemari iyoyo. Asi vanga vasingatauri nezvazvo nhasi nenyaya yekuti vadzinga vamunangarwa vakunetsana navachivenga vakutanga kutaurazve pamusoro pemari iyoyo ndichitaurazve kupindira kwaita mauto uko ndinoona sokuti idanho ringava ringatibetsera nokuti patoshiri zvatobvuta rekeni apo ndinoona sokuti ndomukana wokupedzisira watingagona kubvisa utungamiriri huripo wadai kuonesa vanhu nhamo isingabvirikani kutaura muZimbabwe. Zvinoshisa hazvo kumunhu wakamboona hondo kana vachiona mauto azara nemotikari dzavo. Asi ngatisanyanya kusha vakuru vanoti mvura bvongo dzare ndogarane. Zvakutogadzirika ende patinovimba kuti patinoenda pasarudzo apo ndofunga kuisa mutsvairo chaiko.
Aiwa tino
uyo ndimbo iambira hangu vachipanga avo mashoko avanga vachitaura kuna vachiwenga kuti ngavazive zvavo zvekumauto. Vakuru vanoti kana usingadi kuona vadzidzisi usaenda kuchikoro kana kuti kana usingadi kuona makudo usaenda kugomo nokuti ukaenda kugomo unosangana nawo nokuti ndokumuzinda kwawo. Iambira ndoda kuvapa kuna vachipanga.
Aiwa tinotenda vaGoronga nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa vakati batira mishina.
Ngukoronga lo chaila ese South Africa lae utokwenziwa libuto kukanya kulungile kodwa ngomthetho weZimbabwe kakulunganga ngoba awuvumeli ibutho ukuthi lingenele kundaba zombusazwe. Ukhulumile njalo uChipanga njengomlaleli uGoronga isanda kukhuluma ngokuthi uChiwenga lo Mnangagwa kumele bachasisele abantu beZimbabwe ukuthi i-15 billion dollars eyalahlekayo eyamadayimana yaya ngapi. Ngamanye amazwi uChipanga uthi uChiwenga lo Mnangagwa yibo abakwaziyo okulaleyo mali. Vataura vachipanga hanzi kuna vachiwenga tiudzei imimi vachiwenga navamunangagwa kuti 15 billion yengoda yemangoda yakainda kupi yekwachiyadzwa uku. Saka ndo zvanga zvichitauravo namukoma Goronga hanzi haiwa vachipanga vari kurasika zviri kuitwa nemauto zvakanaka. Ngize kuwe mnumzana Pfunye Uchipanga uti njenga basa kulayo gaba soze bavumele ibu utoli hlutu na intambu zumbuzo. Uti njenga loko uge kwenza gala kwele teki ngomnyaka odluleyo. Alubana kute ochiwenga baza mkuhlutu ni intambu baza ngena estalateni baza you know lwisana labo baza chengisela njenga basa kulayo gaba soze bavumele loko kusenza gala. Njenga basa kulayo, singabona yini libamba na laba basa kulayo bezanu PF livimba ibu utukuti linga hlutu ni ntambo?
Ukuqala esimele siukanyele ukuthi abebutho laba abangifuna ungene emgwaqweni number one nabazali balabantwana abayehlule ku-assessa i-education. Number two, ngabazali abalekubhadala imali zabo zerenti ezindlini. Number three, abazali aba-frustrated i-existence ye-regime ka-Robert Mugabe eyiye sihlukuluze thina njengabuntanga lokho okukhulunywa ngochipenko kumbe ngochipanga asikusupporti because uchipanga has been the beneficiary of i-corruption kadisenza ezanu-p f. Remember uchipanga nalo gala kahlangani nama-issues anjengokuthi umntanakhe uyaswela ukuthi ngayigraduata wasecollege eseZimbabwe oyi-victim for a typhoid month. Number three, gami hlobo sakhe esecollege esehlule ku-assess tertiary education because ngomunye wama-beneficiaries e-corruption eyenziwa i-ZANU-P F ukuthatha ama-mines bethatha ama-sense. So thina njengabontanga singeke sabambana le demoni ukuthi sidonselane egerhena thina singabantwana be-light and i-light iyabonakala layo la yodwa going to 2018 election ngoba egema sokulo msindo.
Aha, siyabonga Alistair qhubeka ubambile khonapho. Ngilabalaleli ababili uMabaso lo Mpofu, but for now please do stay on the line. Doug, also, please do stay on the line. I'll be coming back to you shortly. Ndimbo Tora, Andrazi Yangu, Muzware Linda, Masarira, a human rights activist. Ma, shura se, Andrazi Yangu.
Nafura, Andrazi, magati kwa kuchirungu kwa Muruku.
Kuchirungu kuri bosterika. Ameno kumakomo kwa mtari kwa Muruku.
Kuno kuri kunaya kuri kutonhorera kwasvika nekuHarare kwakavhara motikari nemasoja kuno kwakanyara.
Aha, muri kuzvionawo sei zviri kuitika? Hondo yeZANU-P F yapindirwa nemauto iyi uyezve tiri kuona ZANU-P F League iri kuti kwete. We are here to die for our president. Timbofi takabvumira mauto kuti ange achipindira munyaya dzezvematongero enyika. Muri kuzvionawo sei?
Chekutanga ndinoda kuti mukomana uyu anonzi kudzei Chipanga uya anofanirwa kuenda kumasvingo kuya nonzi kwangomakurira ndokwaanokwana ndokune vanhu vanokwanidana njere naye nekuti zera rake nezvaanogwereketa hazvifanani hazvienderani. Haungati munhu ane makore ari less than 40 unotongoda kufiti munhu ane 93 years ndokugwara chaiko kutoratidza kuti muchere make hamuna kukwana. Tichienda mberi mauto agara haana kodzero mumbiro redu remutemo kuti apindire munyaya dzenyika asi nekuti itsu vanhu vemuno muzimbabwe zvizvarwa zvemuno muzimbabwe takaregerera ZANU-P F ichiita zvainoda nenyika ino. Takaregerera zvinhu zvichikotaika nekuti hatidi kuti tidimand accountability, hatidi kuti tione kuti chivhunza kuti zvinhu zviri kufamba sei mukati menyika yedu. Panguva ino kuti tange kupomera kuti ZANU-P F iri kuresva kana kuti mauto ari kuresva kwandiri ndinoti zvakachata nekuti netso vanhu takaresva. Hatidi kuwanikwa tiripo tichibvunza mubvunzo kuti ngenyi izvi zviri kufamba zvakadai. Kana isu vanhu tine kodzero mubumbiro remutemo rekuvhota kuvhotera mutungamiriri watinoda tine kodzero zvakare yekubvunza kuti 15 billion yakaende pii tine kodzero zvakare yekuvhunza kuti ini nauto tiri kupindira nyaya iyi. 2002 mauto akapindira nyaya dzemaelections dzekuvhota vachityisa vanhu nyika yese iJanyarara. 2008 vakapindira zvakare vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana vachitaura zvatise takasaluta purezidendi hazina kuenda kuhoto nezvinhu zvakadaro zvakadaro vanhu vakanyarara. Kana zvakare vaakupindira chitsambe chave kunesu vezera redu vana vatiki vari kusasira ramangwana ravo tive zvakanaka kuti tiroungane tiunganidzane tinikizve hatichada nekuti kupindira kwemauto hazvingeinesu utinji hwevarume zimbabwe ndezvavo zvekurwira simba zvekurwira utongi hwenyika ino nekuramba vachititambudza nekutingunyikika. Chitsambe chiri kwatiri kuti isu sevanhu vezimbabwe titaonera maongo here chitimautoendererai mberi kana kuti tatanga kusangana pachedise chidiki tichitoita sei nenyika yedu. Ini patango zvandinda matarira ndakataura kuti hatingasiyi murekwa mugabe chitonga nyika ino zvakare hatingarambi tichida kutarisa zvakare mauto ava vachida kuvapona nyika nekuti vatati kunyikisa zvakare vanhu vamwete hapana tavatakandora kunenezve kutambura ndiri babo ndisiri muzanupf hapana tavachashandura kuna mbuya vangu vari kupika uku hapana tavachashandura kuna mbuya vangu vari kuhwanje. Saka chitsvangu chiri patiri yetuna chidiki kuti ngatisakaridze misoro yedu kwekwese kwatiri mativi mana enyika tione kuti isu sevacitizen vezimbabwe tichaita sei tichapindirawo pasi panyaya iyoyi nekuti ramangwana redu rinofanira kutikoshera nekuti tikafunga kuti kubviswa kwavamugabe kuchipinda kuti vamurangagwa kana vachiwenga kuri nani ina ndione unani ri ipapo nekuti vese ava ndivo vakaumbiridza matambudziko atiinawo zuva rana. Saka nhasi toti umwe anaka nekuti akupikisa umwe kwandiri sina mweya.
Aha, thank you there, Anzwazi yangu. Linda Masarira, please do stay on the line. And before I take our listeners, coming back to you, Doug, you were tweeting earlier about the tense situation in Harare, in and around Harare, you know, about those reported sightings of military vehicles. What's the situation like right now?
So it seems like things have quietened down a bit now. I haven't seen anything recently that has been posted regarding the any military vehicles in town. But the latest that I saw, there was a video that had been posted in which the person taking the video clearly stated that this is the 14th of November and I'm filming a tank in town or an armored vehicle in town. So that was probably at around 5 o'clock. I don't think that there has been much by way of activity by the military since that time. The only major development since then really, I think, is the ZANU-PF press statement, which recently came out.
Uh-huh. And given all this, you know, activity in ZANU-PF versus the military, are you seeing any excitement from young people about the 2018 elections?
So I think that people generally are very disillusioned with the electoral process, but I think young people are perhaps starting to see that with the weakening of through all of this infighting, that the chances of bringing democratic change through the electoral process do seem to be increased. I think that the infighting is probably not enough. I think it's essential for the opposition to also come together in a united front, and more important than anything else, for ordinary citizens to get active and get registered. Then, you know, if those three things do come together, I think that it is possible for there to be transition in through the 2018 elections. But it remains to be seen how things will play out.
Thank you there, Doug. And please do stay on the line. Alistair Lawe Linda, please do stay on the line as well. Ngithathe abalaleli umpofu emzansi. Kunjani baba mpofu?
Hey, ndingameli ngiyaphila mkhaya unjani?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani emzansi?
Akuraiti lapha emhlabeni eRandberg.
Ye, phose lakho baba ngamafitshane isikhathi sesihambile.
Hayi, ngiyasibona isikhathi sesihambile mfowethu. Lalela ntungameli, uMgabe lo msekeli wakhe bayiziphoxo. Bazi la abantu baqala ukusebenza bonke 1977. Namhlanje bezulwa sebegugile. Kodwa into enhle ukuthi abantu basekhaya babone sokuqala ukuthi umthetho lo abakhuluma ngawo ukuthi akungeneli amasotsha kumbe ibutho wayenza yibo bezikhava bona bongu-2 umgabe nomsekeli wakhe. So namhlanje amasotsha ngoba babesebenzisa bona ukuthi bawuyenze lo mthetho, asebonile ukuthi no, la bantu badlala ngengqondo zethu ngoba bayakwazi ukuthi umnankagwabe benaye emtini. So umgabe ma esemxotha ngalesi sikhathi sebegugile, sebefuna ukuthi baveze imfihlo yaseZimbabwe. Mingambona ukuthi sometimes wena Nkomo ba-right laba bantu bakwenzele ukuze abantu baseZimbabwe bahlakaniphe, babone ukuthi bebelokhu behamba besiyavota bevotela otsotsi abangu-2.
Hayi, siyabonga mpofu ngokungena uhlelo baba.
Siyabonga never mind, singiqhathayo bengifuna ukukhuluma nami kakhulu.
Hayi, ukuthi sesihambile isikhathi mpofu, ngiza kubamba ngeviki elizayo baba. Titori zvekare mutereri ku South Africa mukoma mabaso. Makadi mukoma wangu.
Tosimba makadi zenyu.
Aiwa, tinofara kana muchifara. Oh, mapinda muchirongwa, tipei pfungwa dzenyu pachidimbo.
Okay, ndatenda chaizvo. In short, ndingati iye zvino kupindira kwaita kanyonga-nyonga yemasoja iyi. Maonera angu inini ndekuti vanhu vachiona kuti kana zvinhu zvadai vanhu vachitanga, especially opposition, ndo opportunity yavo yekuti vachitanga kurudzira vanhu kuva kumobilize vanhu kuti vachitanga kuona kuti ZANU-PF iya yamaivhotera haisisina kunaka. Ngatichisarudzai hurumende yedemokrasi. Hurumende ichaunza peace muZimbabwe. Vanhu vese ndiri kuencourage all the diaspora kuti vanhu vese chidzokera kumusha mundovhotera hurumende yakanaka yeopposition, ingava MDC kana MDC imwe. As long iri opposition, vanhu ngavadzokere kumba vandochinja zvinhu. ZANU-PF vaibvise.
Tinotenda mukoma mabaso ipapo nekupinda muchirongwa. And I should say we have breaking news here. ZANU-PF as a party has finally responded to the statement by the military yesterday, signed by Simon Kayamoyo, the National Secretary for Information and Publicity. The statement says, consistent with the guiding principle of the national liberation struggle, the ruling ZANU-PF reaffirms the primacy of politics over the gun. It is against an understanding of this abiding principle that the statement issued by General Constantine Chiwenga, purporting to speak on behalf of the Zimbabwe Defense Forces, was not only surprising but was an outrageous vitiation of professional soldiership and his wartime record as a high-ranking freedom fighter entrusted with command responsibilities in a free and democratic Zimbabwe. Clearly calculated to disturb national peace and stability, the said statement by General Constantine Chiwenga, which was not signed and which did not represent the rest of the command element, suggests treasonable conduct. on his part, as this was meant to incite insurrection and a violent challenge to the constitutional order. Indeed, this is what happens when the gun seeks to overreach by dictating to politics and norms of constitutionality. As the party running the democratically elected government of Zimbabwe, ZANU-PF will never succumb to any threats, least of all those deriving from conduct that is inconsistent with the tenets of democracy and constitutionalism. Not too far back, the president and first secretary of ZANU-PF, Comrade R.G. Mugabe, who is also commander-in-chief of the Zimbabwe Defense Forces, reminded members of the uniformed forces of their subordinate place and role vis-à-vis the political authority of the land. By yesterday's reprehensible conduct, it would appear that this wise counsel not only went unheeded, but was flagrantly flouted in deference to factional politics and personal ambitions. And ZANU-PF ends that statement by saying, such conduct stands unreservedly condemned not only in the party, but also in our Southern African region, in the entire African continent, where a subversion of constitutional authority is frowned upon and regarded as an absolute anathema. Signed S.K. Moyo, National Secretary for Information and Publicity. Ndonya iripano vedwe ayo mashoko kana kuti statement ya buriswa nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vachishoropodza zvikuru mutungamiri wemauto vaConstantine Chiwenga avo vakashoropodzawo mutungamiri weZANU-PF nezuro nekudzinga vavanoti vanhu vakaenda kuhondo. Hilo utava esingaloke lamhlanje vekukhangelelweyo ukuthi umongameli Mugabe uzaphendula yena kulandela amazwi ebutho izolo, amazwi kaChiwenga. Kodwa uMugabe yena akakatsho lutho. Esikubonayo ibandla leZANU-PF yilo eselethule umbiko sisanda wamukela. Umbiko ovela kubaba uSimon Kaya Moyo, isikhulumeli seZANU-PF, uyachothoza kakhulu ibutho ngokungenela kwezombusazwe. Uthi imbiko kababa uGeneral Constantine Chiwenga izolo ibijonge ukuphehla umvukela. Kodwa uthi uKaya Moyo kabavumelani lakho lokho, njalo kabasoze bakwamukele njengebandla leZANU-PF, njengebandla eli ubusayo. Uthi yena ZANU-PF will never succumb to any threats, least of all those deriving from conduct that is inconsistent with the tenets of democracy and constitutionalism. I think we still have Linda Masarira. Mzwari Masarira, nguva yafamba. In 30 seconds, you have heard that statement from ZANU-PF, and strictly 30 seconds. What's your take?
And nguva ino ndine kutoti itu sevana veZimbabwe tirege kuvarairwa nekutedza mapresidenti ndayari kuramba tingouya akatedzana, asi kuti tivewo vanhu vari kuda kuda mangwana rakajeka rakanaka. Tinokurudzirwa nokugara pasi kunyanya nyanya opposition
Thank you. Thank you there, Nzazi Yangu, Linda Masarira. We are out of time. Thanks, everyone. My guests, Doug Coltart, Alistair Funye, Love Mochino Puza, and Linda Masarira. Siyabonga lani valaleli tinomutenda nekuterera. Rambai makatitsigira muchititsigira chirongwa ndechenyu. Good night, Zimbabwe. I'm Tungamilinkomo.